Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatumbuzi 13 2019. Amerika inopa marino darika mazana mana ezuru emadora ku Amerika. Amerika inopa marino darika mazana mana ezuru zvemadora eku Amerika kumasangano anoshanda achibatsira mudzinharaunda dzakasiyana siyana. Mutori wenhau akasungwa achibatsira vamwe mbuya vakakuvara mumhirizhonga yakaitika muna chikunguru gore rapera Doubt Asima omiswa pamberi pematare edzimhosva achipomerwa iye mhosva yekuita zvemhirizhonga. Zvapupu zvotanga kupa umboo muHouse of Representatives panyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump yekutyora mitemo yenyika. Kushaikwa kwemvura kuvhiringa upenyu hwevanhu nemhuka kunzvimbo dzakapoteredza Hwange National Park. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa kurerutswa kwemutemo wokupinda nekubuda kwevana vadiki muSouth Africa kwakaziviswa nenyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.